Ini ndini jonga kande miri nchiti ene imsore na uza nasi China nyamafufu 18, 2016. Veta jamuka sisi jikile neve National Vendors Union of Zimbabwe vora tidzira zvakare muHarare asi vamwe vavo vachirohwa zvakaipisisa nemapurisa. Woza yoratidzira kuulawayo ichiti vana vanofanira kudzidza pachena muzvikoro zveprimary. Mapurisa oshorwawo nekurova vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu amai Priska Mfumira vanoti hapana munhu anofanira kubhadhariswa mari yekutakurwa kwechikafu chinobva kuhurumende. Hurumende yoshorwa nekusabhadhara zvikwerete kumakanzura izvozvo pakuti atatarike. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya dzekuratidzira kuri kuitwa nevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318.